Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi chitatu nyamavuvu 2018. Zek inoti ichazivisa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika nasi mushure mekugununguna kweva ongorori vesarudzo neve mapato anopikisa. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoti vanoda kuti komiti yakazvimirira iongorore sarudzo. Nane Zuro, ukuwo mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vachishanyira chipatara cheparenyatwa. Mauto nemapurisa ovhara muzinda we MDCT we Morgan Tsvangirai House muHarare. Muzinda we America ne Britain yoyambira zvizvarwa zvadzo kuti zvisapinde mudhorobha reHarare sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mauto nemapurisa ovhara guta reHarare vachidzinga vanhu vose vachityira kuti kuratidzira kuchaenderera mberi mushure mekupfurwa kwevanhu vatatu nemauto nezuro vamwe vanomwe vachiri muchipatara. Vechidiki vezano PF vanoti zvekutumira mauto mumigwagwa zvakaitwa nehurumende zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu zvinhu zvakanaka kudzivirira mirizhonga. Vamwe vaongorori vesarudzo nevemachechi vokurudzira runyararo munyika zvichitevera mirizhonga yanezuro. Madzishe mudunhu reManicaland osarudza vamiriri vavo vachange vari mudare reSenate. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.